Mangwanana kana kava tereri, tunosangana zvakare mangwanana anasi, uri musi wechitatu, zvita 6/2017. Makateerera kuStudio 7, nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vepotras vanowandi vanotumburira mabasa yaya vandivimbisa kuti vachatarisisa kuti chii chanyanyisoitika, toona kuti pane akakanya basa here. Kana paine akakanya basa vachaongorora, kana varipo vanogona kupiwa zvirango kana kuti atoti penalty.
Vasupamandi wanzira vanoti vakarara pabasa internet ichidonha nezuro vanogona kurangwa nebazi ravo.
Zvinoneta muAfrica ndechekuti kana tengi rangu tina mutiristeti ikatodzoka chete sequestion of time, tarisai Ghana, tarisai Nigeria, tarisai Equatorial Guinea, tarisai Togo, tarisai Gambia.
Vatendai biti vanoti nyaya yekupindira kwemauto munyaya dzezvematongerwo enyika haisi yekutamba nayo, uye Zimbabwe inofanira kunyatsoongorora nyaya iyi kuti isadzokorerwe zvakare. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko, vasupamandi wanzira vanoti nezuro nyika yakarasikirwa nemari yakawanda apo pakadonha dandemutande reinternet. Vamandi wanzira vayambirawo kuti kana paine vasina kufambisa basa zvakanaka vacharangwa nebazi ravo. Mukuziya nyaya iyi tabata vamandi wanzira tikavabvunza kuti chii chakatora nzvimbo.
Ndataura nevekutel one nevekuliquid, ndo makambani mairi anowanzokuunza masaisai eintaneti munyika kubva kune dzimwe nyika achishandisa tambo dzefiber optic. Vandiudza kuti kune tambo dzinouya neyatinoti bandwidth, inouya neintaneti kubva kuundersea cable kana kuti tambo iri pasi penyanza kuindian ocean. Tambo iyi yadamburwa netractor mhenu zvayanga ichiita tingangoti zvinambwe makiromita 17 kubva kubite bridge chipinda muSouth Africa. Saka zvanzi padambuka tambo idzi pabva padamburwawo dzimwe dzinongara dzakaiswa parutivi kuti kana zvikashata neimwe tambo vanomhanyira voshandisa imwe tambo. Seyatinoti pachirungu redundancy. Saka hanzi ndo zvaitika izvozvo. Saka maitikiro azvaita zvabva zvatadzisa kufambiswa kweinternet kubva kuSouth Africa ikoko kuti ichipinda muno muZimbabwe. Asi ndazende kutsutsumwa zvikuru kuti sei tisina kumhanyira kushandisa yatinoti redundancy, kuti hatingava nenzira imwe chete inounza iyo masaisa eintanet. Taifanira kunga tamhanya kuti tiise connection inouya nekuplumtree kuBotswana, toisa imwe connection inouya nekuForbes Border Post kwaMutare. Pandazotaura netel one zvakare vazotiti vava kukwanisa kuwana 50% capacity yanga yakuuya nenzira idzodzo. Saka vePortras vanowandi vanotongorora mabasa yaya vandivimbisa kuti vachatarisisa kuti chii chanyanyisoitika, toona kuti pane akakanya basa here. Kana paine akakanya basa vachaongorora, kana varipo vanogona kupiwa zvirango kana kuti atoti penalty nokukanya basa kwavanenge vaita. Nokuti tikatarisa kukanganisika kwaita mashandiro avanhu nhasi, taruza mari yakawanda senyika. Kune vanyora matiketi endegaa vachitotadza kunyora matiketi, makastoma achitoenda asina kunyorerwa matiketi nekuti intaneti yanga isingashandi. Kuno vanga vari kumabhodha kuna Nazimura, vanga vari kunzvimbo dzakawanda wanda dzinoshandisa intaneti kuti vakwanise kuwana service zvanetsa nhasi. Saka ipapa hatidi kuti zvakadai zvidzokererwe zvakare munyika.
Ko, tichitarisawo pakuzivisa vanhu kana paita zvakadai, hapafaniri here kuti vanhu vabva pabuda shoko rekuti ndo zvaitika, nekuti vanhu vakawanda vanga vasingatombozivi kuti chii chiri kuitika, kana kuti hatingati maemergency alertsai.
Ini ndanga ndiri mucabinet. Zvandanga ndiri mucabinet apedza nenguva dzekumalunch. Pandabuda ndo pandapinda muofisi ndikatanga kutambira nhare dzangatibva kuvanhu kuti kodambudziko chii chiri kuitika. Pandabata veliquid makamure na maichipo mtasa. Ndavati ngawaende kuma radio stations, kune fenyuro dese, na mashoko ekuzivisa vanhu kuti chii chiri kuitika munyika. Kuno vamwe vanongova itoma mafungiro asinawo kuita mushe, ekunge vanenge vangoswera vachimwa dove here, vangava kuti zvadzimwa nehurumende. So ndo ndanda kuti no musavapa mukana wekuti vanyepere ruzhinji, endai munotsanangurira kuti chii chaitika, ndobva vatanga kuzomhanya mhanya. Asi ndotarisira kuti chinhu chinofanira kunga chiri mumakambani akafanana nayaya, kuti kana paita dambudziko rakakura sokukura kwedambudziko rawanikwa nhasi, vanofanira kunga vachikasika kuzivisa ruzhinji. Dambudziko raitika nderekuti vazhinji vedu taakunyanya kutarisisa kuti zvese tinozviona through internet, saka painodonha ipapo masystem acho ese anobva adonha. So pandaa ndichitaura neve kuteruwani vati vangori neinonzi system alert, saka system alert vanozivisana vachishandisa chii, vachishandisa manetwork iyaya. Kana network yacho yadonha hapasina system alert. Saka ndofunga kuti chidzidzo chikuru chadzidzwa nhasi.
Gurukota rezvehumizha mukufambiswa kwemashoko vasupa mandiwanzira vari parunare muHarare. Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party kana kuti PDP vatenda ibiti vaimbovawo gurukota rezveupfumi muhurumende mubatanidzwa, vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakarega mukana wekugadzira nyika uchitsvedza apo vakatadza kuita mubatira pamwe nevanopikisa kugadzirisa zviri kunetsa munyika zvisina kupera nekusiya basa kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mukuzeya nyaya iyi tabata vabiti.
Chekutanga taifanira kuti tiite roadmap yekuti todzokera sei kuconstitutionalism, nokuti zvanga zvaitika zvokuti matengi anopinda munzira, zvinhu zvisiri pabumbiro remutemo wedu. So we needed the roadmap yekuti todzokere kulegitimacy. Chinonetsa muAfrica ndechekuti kana tengi rangu pinda mustreti chete richatodzoka chete, it's a question of time. Tarisai Ghana, tarisai Nigeria, tarisai Equatorial Guinea, tarisai Togo, tarisai Gambia, tarisai Democratic Republic of Congo, tarisai Congo yacho yava deni sasa kuweso. So we need those guarantees to make sure zvaitika izvi hazviitike. Chechipiri, taida kuti tibvumirane kune mareform anofanira kuti aitwe. Mareform aya anosanganisa how do we maintain peace and stability and kunyanyanyanya the new security sector challenge. Number two, how do we deal with political and institutional reform zvinosanganisira electoral reform, zvinosanganisira constitutional reform, zvinosanganisira legal reform, zvinosanganisira role yematraditional chiefs isina kumira mushe, zvinosanganisira role yeZimbabwe Election Commission isina kumira mushe, zvinosanganisira nyaya yekuti manewspaper nekufambiswa kwemashoko muZimbabwe hazvina kumira mushe. Sezvinezvaka independence, we still have one broadcasting house called Zimbabwe Broadcasting Corporation, ZBC. Chechitatu, economic reform. Chechina, inyaya yekutambura kwevanhu vedu, how do we restore people's livelihoods. Vanhu vedu vakuita musana vachitengesa matomato nezvimwe zvakandodaro nemajanje kuri kunaya mazuva ano. Number five, how do we deal nenyaya yeinternational relations. Tingatidzana nedzimwe nyika zvakaita sei dziri kumadokero, dziri kumabvazuva. So ndozvinhu zvaita kuti zvitaurwe. Ndosaka makanzwa munhu wese achitaura nenyaya yetransitional authority. Vatangira vakataura nezvayo kuNDC, yavaisakataura nezvayo because transitional authority yanga ichiita tsika mutanda, it was going to be a bridge to get us to a situation yekuti nyika yedu inotongwa zvakanaka, yopatsika zvakanaka, toitawo zvakafanana nenge dzimwe nyika dziri kubudirira dzakafanana kunge ana Botswana, vana Mauritius, kana muri muno muAfrica, kune dzimwe kunze uko dzakatowanda dzikabvopedza dzese. Ndozvaitikana kuti zviitwe.
Asi kana tichitaura nevezanupf ari kuti pane nhaurirano dziri kuitwa nevemdc inotungamirwa navatsvangirai inotungamirwa navancuvei.
Hakuna, ndakaona patinzi pakaitwa matalks between the opposition nezanupf pachizonzizve zvekunyepa kunzi vatsvangirai ndo vakaramba kuti paitwe hurumende yemubatanidzwa. Ayo manyepayo anogadzirwa nevanhu vanonyepa, vanhu vane madhigirii yekunyepa.
Saka hapana chiri kuitika pari zvino.
Mainformal conducts haapere mko mablessing. My informal conduct isufoni inuto kisha itaguna ni my informal conduct. My informal conduct sa idoka appreciate because wanu varuko unakuti shaka kusha kuti inge opposition yiripo. But patiri hapa, patiri pe kunyangirana. Patiri hapa, debe kuti tebudera na pachena. So chaga mufundisi mwe chete kana vari vatakare vanoti varira mudhoo kusvika tataurana zvese izvi kana tatadza ngatikumbirei vao Basanjo ngatikumbirei maSedric Johnson ngatikumbirei vajijaki kwese kana kuti vapestas mohai votigarisa murumu kusvika tachechetedza nyaya iyi zvinoitwa Zimbabwe ibudirire.
Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatenda ibiti vari parunare muHarare. Vaimbova gurukota rezve mari vaIgnatius Chombo vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana apo vanenge vachipomerwa mhosva yeuori. VaChombo vari kutarisirwawo kumiswa pamberi pedare iri nemukuru weZANU PF Youth League vakudzai Chipanga ava vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuzvidza mukuru wemauto. Vaviri ava vari kuchikurubhi Remand Prison. Mutongi wedare repamusoro achatonga kuti vopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso here kana kuti kwete. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vanoti kodzero dzevaviri ava dzinofanirawo kuchengetedzwa.
Dambudziko riripo nderekuti masungirwo akaitwa vachombwa vakaita zvekupambwa nemauto vanonzi vakarohwa vari muutapwa ndokuzoiswa kumaoko emapurisa. Saka izvi hazvina kufambiswa nenzira yakanaka yekutevedzera mutemo. Kana vachombo navachipanga nevamwe vachipomerwa mhosva, hatirambi kuti vanhu vanopomerwa mhosva, asi ngavarege kurangwa vasina kumiswa mberi pematare edzimhosva, uyezve ngavarege kushungurudzwa zvisina tsarukano kana kuti mhuri dzavo dzishungurudzwe. Zvinhu zvese ngazviitwe kuti tivedzerwa mutemo, zvoonekwa kuti nyika yeZimbabwe inoremekedza mutemo. Vanhu ngavaregeze kukurumidza kufara kuti aiwa tinofara kuti varohwa nekuti tinofungidzira kuti vane mhosva dzavakaita. Munhu wese anenge achifungidzira kuti ane mhosva ane kodzero yekuti dare redzimhosva rizeneke nyaya yake, rifeze nyaya yake kusvika raona kuti ane mhosva here kana kuti kwete. Mutongo wozotevera, kwete kutanga nemutongo munhu asati amira pamberi pematare edzimhosva.
Ko vamwe vari kuti aiwa pavanga vari muhurumende ndo zvimwe zvavaikurudzirawo, nekudaro vari kuti ivo inenge yava iyo nguruve iri kukangwa nemafutai.
Kwete, handizvo. Mitemo yenyika haishandi nenzira iyoyo. Chinoitika ndechekuti tinofanira kutevedzera nguva dzese mitemo yenyika, kunyange tichifungidzira kuti uyu munhu akamboitira vamwe utsinye. Mutemo hausiti nematsive ekuti tinoti nhasi tatowaro kana kuti ndavatsivemo. Kwete, mutemo unotarisa kuti mhosva yavo iri yakamira zvakadii, ndokuti tigoenda mberi senyika. Nekuti tikada kuti titi vanhu ngavatsive, vanhu ngavafambe taakuzvirengedza mutemo wenyika. Bumbiro remutemo renyika rinoti munhu wese zvake ane kodzero dzaainadzo kunyange achipomerwa mhosva. Saka ngatiremekedzei kodzero idzodzo kuti vachombo chero vachipomerwa mhosva vane kodzero yekuti vaone magweta yekuti vasarohwe kana kushungurudzwa, uyezve kuti nyaya yavo izeyewe zvakanaka pasina kuti vanhu vari kukurumidza kuti vane mhosva ivo vasati vatongwa nedare redzimhosva rakazvimirisa rakamira rega.
Asi nemamiriro akaita zvinhu munyika aya, munoona zviri nyore here kuti matare atonge asina divi raanenge achirerekera?
Ndo zvinofanira kuitwa nematare kwawo ane hunhu anotevera mutemo. Vanofanira kuti kunyanya pakadai panenge paine mbungambunga yakaita seiri kuitika muZimbabwe, vematare ezimhosva vanofanira kumira pachokwadi vachitevera mutemo vasingatsukunyuki ipapo. Ukaona vaakufamba vachipeperekwa nemhepo vachiti kwaenda mhepo ndokwavanoteera, havatisiri matare ezimhosva akavanaka iwayo. Vava kuita zvematongerwo enyika. Matare ezimhosva ari kunze kwezvematongerwo enyika, vanoramba vari kunze ikoko vachitunga nyaya sezvairi vari mutongi gava naenzanisi, vasina kana kuti vangasungwe nezvipi kana nezvipi. Vachingotaura kuti chavari kutarisa ivo mutemo wakatyorwa here mutemo kana kuti kwete, pane mhosva here kana kuti hapana, mutongo wotevera. Ndozvo zvatinotarisira kumatare edzimhosva izvozvo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezvemari vaPatrick Chinamasa mangwana vari kutarisirwa kuparura bhajeti regore rinouya. Urongwa uhu hwakatinonokei kutanga apo nyika yakanga isina kugadzikana mushure mekunge mauto apidigura hurumende yaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya.
Yasvika zvenguva yechokwadi yokuti bhajeti yegore rinouya rive rinobudiswa pachena naminista wefinance vachinamasa. Vachinamasa havasi mutsva munyaya yeministry yefinance, ndokwavanenge vari. Bhajeti ravari kupresenda iko zvino ndovakatanga vachiri tsvaga vachiiongorora vachibvunza munzvimbo dzese. Saka chinhu chavanga vachitsvaga asi chachinja muZimbabwe ndechekuti tava nehurumende itsva, tane mutungamiri mutsva wehurumende. Saka ipapo ndopachabudiswa chinangwa chehurumende iripo iko zvino. Chatiratidza tese kuti chasiyana nechinangwa chakanga chiripo pane mutungamiri wanga aripopo vaMugabe vakabvapo. Chikuru chakachinja ndechekuti hurumende itsva yavapo inoti iyo toda kudyidzana nenyika dzakawanda. Zvoda kukurudzira nyika dzakawanda dziriye muno munyika dzizotanga mabhizinesi. Uyezve chechipiri, avakabudisa gwara rakarurama pamusoro pezveminda. Vakabva vabudisa pachena kuti munhu wese akatorerwa munda wake hurumende ichamuripira, icharipa kana kuti ichatenga land chete, ichatenga improvement yeland yaipapo. Saka ipo pane clarity, ndobva vatamenda neindigenization law yacho. Kechitatu vakati iwozve chinoita kuti chirambe chikudzira, vakati iwo tinoda kuti mabhizinesi akure uyezve mabasa awande. Saka mubhajeti ravachinamasa zvinhu izvozvo zvitatu zvandataura pamusoro pazvo zvinofanirwa kuti zvibude, zviratidze kuti mukuru wenyika nemakurukota ake ese vari kushanda pamwe chete uye chinangwa chavo chimwe chete. Saka vakatora izvo vakazvisa pamwe chete, tava nenyika yakabudirira nokuti akutaura zvinhu zvimwe chete takuita zvinhu zvimwe chete. Saka zvingangobuda pane zvokuti rovaridzana zvinyanyi pamwe chete timu yenyamira zvakanaka ndezvekuti munotohwina chete. Saka izvozvo ndo zvikuru. Saka vanoita sei kuti bhajeti ivo rigova rinonangana nezvinhu zvakataurwa nemukuru wenyika? Isusu tinoona vachinamasa vachifanirwa ivo kuti yatoti government expenditure yadzikira, totizve yavanoti iyi yokukurudzira kuti vanhu vainveste munyika, kana imwe nguva vangatodzikisa kana taxi yacho kuitira kuti vaya vanoda kuzoinvesta muno munyika vanobva vauya vachiita manyau. Nekuti chimwe chakakurudzirwa naprezident ndechekuti icho munhu wese wese anenge angoisa mari yake muno tine igaranda ende ichava safe. Saka munhu anouya akachivhiza zvoti yangu ndinodzoka naichoro pakazoitira sei. Kozoti kechitatu chinoti netsei kuti bhizinesi rigonyatsa kusevenza zvakanaka vanhu vagofara vachiuya, ndinoona pachifanira kuva nekurudziro yokuti even ingava statement mubhajeti ravachinamasa yokuti iyo vati ivo imimi ngatigadzirisei mitemo yemashandiro Labour Act yedu, ive Labour Act yedu irege kurwisana neconstitution yenyika. Nokuti Labour Act yedu neconstitution yenyika hazvifambirani. Ndozvimwe zvoda kugadziriswa izvozvo. Kozouya chokupedzisira chinoramba chiita, ndakafara ndanzwa kuti minister reagriculture neland vakataura kudaro kuti tinoda kuti tizive kuti tikanashanda kuland tinofanirwa kuexporta zvinhu zvatinenge tarima ikoko. Ndokumwe kucharadza kuti budiriro yedu kukurudzira kuti vanhu vese vanominda varime.
Nyika yatarisana nesarudzo vaJokonya, izvi zvinokwanisika here kuti hurumende idzikise mari yainoshandisa?
Hongu, zvinogona. Nokuti isi vanhu vomuZimbabwe iko zvino nokuchinja kwaita hurumende vaakuziva marights avo kana kuti kodzero dzavo. Saka vanoda kutoti pakurumidzirwe vaone kuti zvese zvinonetsa zvagadziriswa within 100 days, kana kuti pava nemukana wokuratidza kuti zvaakunonaka taakuenda kumatero. Purezidendi vedu vamunangagwa vakatadza kuzviita izvozvo, ndivo vazvivhotera vega outside vega kuti havazovhoteri nevanhu. Nokuti vanhu vane tarisiro hombe ende vakasatoita maadjustment anoita kuti zvinhu zviti zvakanaka. Isi muhurumende mune zvakawanda, ende kuti nditi zvinoita sei, muhurumende makazara vanhu vanoshandamo vakapfuura retirement age. Saka chikuru chiripo nenyongoti vanhu vaiva vasvika 65 chiritaya imuende
kwete vajinji vati vanosvika 65 vane mafarms vane minda hauna kuretire wangobvisa panomwe basa unoenda pane basa rako rokoncentrate saka izvozvo zvotoitwa
nyanzvi nyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya vari parunare muHarare. Makateerera kunepenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nasi vari kutarisirwa kuti vazivise kuti nyika yavo ichatenda kuti guta reJerusalem iro rine makakatanwa pakati peIsrael nePakistan ndiro guta guru reIsrael. VaTrump vanonzi vatozivisa kare vatungamiri venyika dzemudunhu remiddle east vashanu nezvedanho iri. Vaudzwa ava vanoti mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu, mutungamiri wehurumende yePalestine vaMahmoud Abbas, mutungamiri weJordan King Abdullah, mutungamiri weEgypt vaAbdel Fattah el-Sisi uye King Salman bin Abdullah Aziz veku Saudi Arabia. Asi zviri kutyirwa kuti izvi zvichakonzera mhirizhonga yakanyanya pasi rose. Mutongi gava panyaya yekunetsana kwehurumende nevanopikisa muSouth Sudan vaIsmail Weis vanoti vanofunga kuti mutungamiri wechikwata chiri kupikisa hurumende vaRiek Machar avo vari muusungwa kumba kwavo vachapinda munaurirano nehurumende dzekuedza kupedza hondo iri munyika iyi. Nhaurirano idzi dzinotarisirwa kutanga musi wa17 zvita. Mutauriri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaObed Gutu vanoti zvakakosha kuti hurumende yemutungamiri wenyika mutsva vaEmerson Mnangagwa iongorore kuti ndivanani vari paminda yotora mimwe minda kana paine vanhu vane mapurazi akawanda. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaGutu.
Blessing nyaya yemunda kana kuti yeminda inyaya inobata vanhu pamwoyo zvakanyanya nenyaya yekuti hondo chaiyo yechimurenga yakarwirwa zvichinangana nekushayiwa kwedu land vanhu vatema. Tinoziva kuti vazhinji vanhu vatema takanga tichigara ainziwo matribal trust land mazhinji acho ari magwenga kusinganai mvura yakawanda, kusinai vhu rakanaka, minda yakanaka kana nzvimbo dzakanaka zhinji dziri mumaoko evachena vanga vari vashomanene. Saka isu sebato reMDC kubva tichivambwa muna September mugore ra1999 takatotaura papolicy document yedu yokutanga chayo chayo kuti nyaya yeland inoda kugadziriswa nekuti hazvaifadza vana veZimbabwe kuti vazhinji vavo vagara vakambunyikidzwa munzvimbo doko doko vasina minda yakakwana, minda mizhinji iri mumaoko yevangezi vashomanene. Saka isu sebato takagara tiri bato rinoda kuti nyaya yeminda kana kuti land reform pachirungu ivandudzwe, vaya vasinawo kunge vane minda vakwanise kupiwa minda zvisina basa kuti uri murungu here, uri munhu mutema here, uri mukaradhi here, uri weZANU here, uri weMDC here, kana weZapu, kana kuti weripi bato zvaro. Nokuti tinoti ivhunde redu tose vana veZimbabwe. Ndofunga chero pahondo, nguva yehondo kwaitova neslogan yokuti vanhu vaitokwazisana vachiti wakadii mwana wevhu, zvichireva kuti mwana wese weZimbabwe uri mwana wevhu une kodzerowo yokuti uwanevhu. Saka ndo zvatati SMDC toda kuti vazhinji vazive kuti land takagara tichitsigira kuti minda ngaipiwe kuvanhu, kana vapiwa minda ngavaishandise, ngavapiwe mikana yokutreniwa kuti vakwanise kurima zviri pamusorosoro, vakwanise kuti vawane chikafu chokupa mhuri dzavo nokuzotengesazve vachiexporta veita mafarmers varimi chaivo chaivo vemhando yepamusoro vano kuiritira mhuri dzavo uyezve nekusimudzira nyika.
Ko munotiwo kudini vane mapurazi akati wande ava?
Vane mapurazi vakawanda tinongoti avedowe ivhu nderedu tose zvaungati uri woga uri munhu waanari ega onzi nemapurazi gumi kana gumi namapfumbamwe. Tinotoziva vamwe vakunyanyanyanya vanga vari nhengo dzepamusoro dzezano hatichadedu wadoma nemazita asiwo kana vachiteerera vanotozviziva kuti ndivanani vatiri kureva. Vane mapurazi akawandisa zvokutoti unotoshaya kuti ako munhu ari woga kudai unoita mapurazi zakwatira kudai unomadii. Saka tiri kuti isusu MDC tinoda kuti tive nepolisiwo yokutiwo zve pamhuri imwe neimwe mhuri imwe chete moitawo zvepurazi rimwe chete kuti tikwane vane veZimbabwe, nokuti hazvizoita zvakanaka kuti ini ndoti ndiri pano kudai ndiri hwana rega ndoita mapurazi gumi, vamwewo vanenge vachida minda voshayiwa vonzi mapurazi gumi ana gutu, saka hatichakwanisi kuti tikupei nokuti apera. Saka tiri kuti isu nyaya yeone family one farm policy ngaive inotsoropodzwa. Ndo saka tichizoenderera mberi zveblessing tichiti ngapaitwe land audit iri pachena isiri yokuda kuuta victimize vanhu kana kuda kuvabatsirira. Iyi land audit inenge ichiongorora zvinhu zviviri kunyanya. Chokutanga kuti munhuwo asaita mapurazi anopfuura rimwe chete pamhuri imwe chete. Kechipiri kuti vaya vane mazipurazi ano akakura, nokuti kune vamwe ane ma500 hectares 600 hectares kana ma1000 hectares chaiwo asi vasingamashandisi, rinenge rangova dondo tongotema havo huni nokuita zvimwe zvakadaro. Toti ngaagurwewo zvakadaro mapurazi kuti tikwane tose takawanda kudai.
Mutauriri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaObed Kutu vari parunare muHarare.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 short wave, 15580 short wave, ne 6080 short wave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. VaSupamandiwanzira, gurukota rinoona nezveumhizha mukufambiswa kwemashoko, vanoti vakarara pabasa indaneti ichidonha nezuro vanogona kurangwa nebazi ravo. Bato reMDCT rinoti hurumende inofanira kuongorora zvakare magoverwo akaitwa minda. Vatendai biti vanoti mutungamiri wenyika mutsva vaEmerson Munangagwa vakasiya mukana wekugadzirisa nyika apo vakatadza kuita mushandira pamwe nevamwe kugadzirisa zviri kunetsa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti muswere zvakanaka vateereri. Iko zvino ndokusiyai mina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.